This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7. Nepenyuro yenyu adziri kuitika muZimbabwe. Tiri kutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri muWashington DC.
Le is Studio 7. Umsakazi olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Manera akanaka vatereri, tinosangana zvakare pa Studio 7, manera anhasi uri musi wesvondo, gunyana 27, 2015. Munotibata pa 909 AM, pa 4930, kana pa 12080 ne 15455 kHz pa shortwave. Munokwanisawo kutinzwa pa internet pa website yedu inoti www.voishona.com. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Anemi muchirongwa ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndichiti ezvino zviri munhau dzedu dzanhasi. Mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe votarisirwa kutaura kumusangano weUnited Nations General Assembly muNew York mangwana. Rimwe sangano revarairidzi reZimbabwe Teachers Association kana kuti ZIMTA rotambira nemufaro urongwa wedzidzo ukatambirwa nedare remakurukota. Vanachiremba vonyunyuta kuti hurumende yakakwidza mari dzavanobhadhariswa kuti vagare mudzimba dzehurumende. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Ino Studio 7, tiri kutepfenyura tiri pamuzinda we Voice of America, uri muWashington DC, tichikuudzai zviri kuitika munyika. Mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vari kutarisirwa kutaura kumusangano weUnited Nations General Assembly muNew York muno muAmerica mangwana. Uyu musangano wechimakumi manomwe wesangano remubatanidzwa wenyika dzepasi rose uyu. Mukuziya nezvenyaya iyi, tabata chiremba wedzidzo uye varisachigaro weboka redzidzo pa Mellon University kuCanton mudunhu reOhio muno muAmerica, Dr. Moses Rumano.
Ndinovimba kuti President Mugabe wachataurawo pamusoro pekuti vanofungei pamusoro pekuti kuve neeconomic development kuAfrica uye muZimbabwe, kuti wanhu vangararame sei vari pamwe chete vachiona kuona kwakanaka, vachikwanisa kuzvimiririra vachiita mabasa uye vachidya vachishanda.
Vateereri vazhinji vaiziva misangano yekuUnited Nations iri iyo mikana inowanikwa nevatungamiri vakawanda, kusanganisira mutungamiri wenyika vaMugabe, yekutaura zviri mupfungwa dzavo kana zvavanoda kuti nyika dzine masimba dzinzwisise. Tingatarisira zvakadaro here gore rino kuna vaMugabe?
Ndiri kufungidzira kuti vaMugabe vachataura izvozvo zvekuti nyika ingakwanise kusimuka sei, kunyanya-nyanya kunyaya dzezveupfumi zvine kubudirira. Saka ndinovimba kuti sezvo Pope vari kutaurawo pamusoro pekuti vanhu vanofanira kubatana, vanhu vachiva pamwe chete, ndinovimba kuti mutungamiriri wedu vachataurawo kuti vari kuona sei kuti Africa yese ingaite sei kuti ibudirire uye kuti vanhu vabatane, uye vachizotaurawo kuti pamusoro peZimbabwe zvii zvawakaronga kuti nyika ibudirire iende pamberi.
Zvii zvingatarisirwa zvingasimudzira Africa zvavangawana kubva kumusangano weUnited Nations?
Ndinofungidzira kuti vaMugabe wanga vari vachitungamira Sadaki apa vari kutungamira African Union uye ndiyo mutungamiriri weZimbabwe. Ndinovimba kuti kune zvavaona zvakawanda semunhu anga achitungamira, zvinosanganisira kukosha kwekuti vanhu vashande pamwe chete uye kuti vanhu vakwanise kushanda vachiita mabasa, vanhu vakwanise kuti tisimukire senyika yese tiri pamwe chete, kana dai vanhu vangadai vachifunga zvakasiyana, asi kuti iwowo semutungamiriri waunze vanhu wese pamwe chete papo uye kuti vanhu vashande nesimba vachibudirira mune zvavanoita.
Ava vanga vari chiremba wedzidzo uye varisachigaro weboka redzidzo paMellon University kuCanton mudunhu reOhio muno muAmerica, Dr. Moses Rumano, vachitaura neStudio 7 vari kwakare kuOhio. Sangano rinomirira vanachiremba vemuzvipatara zvehurumende reZimbabwe Hospital Doctors Association rinoti nengo dzaro adzisi kufara nekukwidzwa kwakaitwa mari dzemitero yedzimba nehurumende. Mutungamiri wesangano iri, Dr. Fortune Nyamande, vanoti chinorwadza ndechekuti hurumende yacho haisi kuda kuvawedzera mari dzemihoro kunyange vakasvitsa zvinyunyuto zvavo kubva gore rapera pavakamboramwa mabasa. Ngatinzwei hurukuru yataita navo pamusoro pedanho rehurumende iri.
Vana chiremba vari kuti hurumende yakapromisa kuti ichazenge ichitarisa yatota housing allowance kuti change chida ichiwedzerwawo nekuti dzimba dziri kukwira. Asi takatoona kuti hurumende yakaramba kuwedzera allowance for department 1A ikatoonawo wedzera marenda. So vana chiremba vakawanda dzimba dzavari kugara pari zvino dzakakwidzwa marenda kunyanyanya dzimba dziri muHarare kunyanya Chitunguza Hospital nedzimba dziri kumadistrict hospital. Marenda ana chiremba akatokwidzwa iye hurumende isina kuwedzera housing allowance. So zvazvinoreva ndezvekuti mari iri kutambirwa ana chiremba effectively iri kuti ichitoshomeka kubva pane zvatakavimbiswa gore rapfuura. So ana chiremba havasi kufara, vari kunyunyuta ende semaonera andinoita ini semukuru wavo ndiri kuona kuti zvikaramba zvakadai izvi zvinhu zvinogona kutsamira zvakanaka.
Iyo hurumende iri kuti nekusazadzisawo kwayo zvivimbiso izvi.
Hurumende yakangonyarara. Nekuti pavakativimbisa vakati vachadzoka kwatiri vachizotiengeja kuti vachitiudza kuti pane zvatakawirirana vasvika pano nepapo. So pari zvino hapana chatingatikana chakatsarukana chavati vadzoka nazvo kwatiri. Tinombozama kunyora tsamba, tinombozama kunyora mastatement tichiti vamwe vachati tigare pasi vachitiudza kuti pane zvatakawirirana tava papi. Asi tingangoti muchidimbu hapana zvavati vataura, hapana zvavati vakomunikata nesu. Ndisota kutokashika mwadza kuti gore zvaratokuwana kubva pakapera kuratidzira kwegore rapfuura uye pasina chatiri kuona kubva kuhurumende.
Ava vanga vari mukuru wesangano ravana chiremba vehurumende reZimbabwe Hospital Doctors Association, Dr. Fortune Nyamande, vari parunare muHarare neStudio 7. Studio 7 yakundikana kubata divi rehurumende kuti tinzwewo divi ravo panyaya iyi. Dare remakurukota ehurumende rinonzi rakapasisa urongwa hwedzidzo hutsva kana kuti education curriculum, uye zvikoro zvinotarisirwa kutanga kunge zvichishandisa urongwa uhu kubva izvozvi. Rimwe sangano rinomirira varayiridzi reZimbabwe Teachers Association kana kuti ZIMTA rinoti rinotambira nemufaro urongwa hutsva uhu. Ngatinzwei hurukuro yataita nemukuru wesangano iri, Vasifiso Ndlovu.
Tano iri riri kutambira nemaoko ese. Tiri kufara zvikuru kuti karikuramu itsva hwanzi yatsigirwa negavhenimendi. Zvinoreva kuti kubvira izvozvi taakutanga kubatanidza zvichemo zvevanhu zvakataura painvestigation yakaitwa iyi yakapfuura zvichatanga kuimplementiwa mukarikuramu itsva iyi. Pamusoro pazvo futi takutorangarira kuti iwo maticha acho takutozoona kuti hurumende yakutozosapota maqualified teachers kuti arambe ari mumabasa nekuti futi aite employ matichara ari qualified kuti atsigire karikuramu itsva iyoyi.
Ndiani akanyora karikuramu itsva iyi?
Karikuramu iri kunyorwa nevadziri dzedzidzo asi inenge ichishandisa pfungwa dzakabva kubani nepfungwa dzakabva kumatichara nekumaunions angabatitsana navo kuongorora this new curriculum.
Tinonzwawo zvakare ichinzi iyo curriculum iyoyi ichange ichitarisawo kuasesa vana vechikoro. Vanenge vachitariswa kana kuongororwa nenzira ipi?
Hongu kunenge kusanganiswa nzira dzakawanda kuti kuongorore vanhu. Uchaitwa vhudzo kuzouya futi uite macoursework marks. Ndipo patinofunga kuti kune simba rekuratidza kuti dzidzo remwana ngariongorore kwese kwese. Tisatarisire zvemaexamination chete bvunzo kuti ndiyo inozoita kuti mwana abudirire aendere mberi. Asi tikasanganisa coursework nevhudzo tinongozozoona kuti vana ava vanenge vakutoongororwa zvakanaka naka kune bhalansi.
Ava vanga vari mukuru weZimuta Vasifiso Ndlovu vari parunare neStudio 7 vari muHarare.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
Yashika nguwe ya tunoku endesai kuna Blessing Zulu wa Studio 7 kwa ano tipa churongo wache zunosangana neve chidiki muupenyu wavo.
Manera kana kava tereri tunosangana zvakare muchirongwa chedu chinotarisa zviri kuitwa pamwe nezvinosangana nevechidiki muupenyu wavo. Nasi taita rombo rakanaka tatsikwa negweta rinorwira kodzero dzevanhu amai nyaradzai gumbonzvanda avo vari kumusangano weUnited Nations kuNew York. Tinokutambira nemufaro pano pa Studio 7 amai gumbonzvanda.
Maitenyu.
Mai Gumbonzvanda, muri ku United Nations General Assembly mu New York kuri kutaurwa nyaya dzakawanda wanda. Imi tiri kuziva kuti muri munhu anorwira kodzero dzevechidiki. Mukatudza kuti pa musangano uri kuitwa uyu muri kutarisa zvipi chaizvo?
Chekutanga chiri kunyanya chatiri kunyanya kumhanya nacho ndechekuti vechidiki vanhasi vanotova muutungamiriri, hatingati vatungamiri vamangwana. Asi toda kutoti vagamuchirwe sevatungamiri vanhasi, sekuti tinoona kuti pese panopindwa musarudzo vanhu vanomhanya mhanya kutsvaga vhoti yevechidiki. Vese vese vanotengesa zvavanotengesa vanotsvaga wechidiki as the active consumer yatinotaura pachirungu. Saka takatarisa vechidiki zvakare tikuona hakuna mabasa pasi rino rese. Vechidiki vari kutambura nenyaya yeunemployment, hakuna mabasa akakwana, hakuna mabasa ane udzamu, hakuna mabasa akasimba ekuti munhu anorara mari mari kwenguva yakati kuti achiumba upenyu hwake nokuumba mhuri yake. Saka nyaya yeunemployment iyo yekushaikwa kwamabasa.
Matambudziko aya anorevei kumwanasikana?
Tikuona ichizonyanya kubata vanasikana vachinge vari murombo vachizopedzesera vapinda mukuwanikwa kana nguva yavo, kana kuti vabereki vavo vachiti vapinde mukuwanikwa nguva yavo vasati vasvika pazera. Saka ndo matambudziko mazhinji atiri kuona aripo, uye nyaya dziri kukurukurwa nezvadzo. Nyaya dzechild and forced marriage idzodzi nyaya dzekuti vechidiki varambe vawane mukana wedzidzo. Asiwo kuti tiri kuona kunyika dzinohondo kuti vechidiki ndivo vanonyanya kuzobatiswa futi panyaya dzezvinhu zvavasingazive, uye vozopedzisira vana vakomana nevasikana vave kufa kana kuti vave kushaya upenyu hwakanaka hwamangwana. Saka izvi ndizvo zvimwe zvikuru zviri kusumudzirwa pakukurukura kwatiri kuita tiri kuno kuUnited Nations panyaya dzinokosha dzinobata vechidiki. Asi voka vechidiki vari kuti isusu tisuka anonzi pachirungu mainovator, hatina kungogara tichimirira kuti vekwakati kana kuti hurumende ichazoya yotibatsira. Vechidiki vari kumhanya mhanya vachishandisa maoko avo, vachishandisa pfungwa dzavo. Saka izvozvo zviri kuumbwa nevechidiki ngazvitsigirwe. Vanoda zivo, vanoda mari dzekusumudza mabasa avo, vanoda pekuitisa mabasa avo pakachena pakanaka. Saka support inoda kunge ichisvika kunyanya kune vechidiki vari kumaruwa, uye vechidiki vanorarama mumadhorobha asi vasina upfumi nekugara kwakanaka.
Pane misangano here yakanangana nezvamuri kutaura izvi iri kuitwa?
Ndakapinda misangano yakati kuti mazuva maviri iwaya adarika ndakanzwa kufara ndichipinda musangano wevatungamiriri vemachechi, mareligious leaders emapoka akasiyana siyana, vechiislamu, mahindu, makristu sesu navamwe, vachisumudza iyo inyaya kuti aiwa hazvichada kuti tirambe tichinzi vemachechi ndivo vanodzikirira kodzero nebudiriro dzevechidiki. Vemachechi vanofanira kunge vari ivo vanomira pamberi kusumudzira kuti vana ngavaende muzvipatara. Kana iri nyaya yeimmunization, vana ngavaimmunizwe vapinde muzvipatara, vabaiwe, vapiwe mishonga yavo yenhomba. Pachikurukurwa zvekuti vemachechi havafanira kunge vachikurudzira nyaya dzekurodzwa kana kuroorwa kwevechidiki. Havafanira kunge vachipa sakramendo rewanano kumwana achine mukaka pamunhu anofanira kunge achiri kuchengetedzwa nevabereki vake, uye achiri kuchengetedzwa nenharaunda yake uye nechechi yake. Saka izvozvo ndakaona zvakakosha kuti chechi vatungamiriri vezvemachechi vakwanisawo kusumudza shoko rinokosha rekuti hatingade kuti tenderere mberi nechild abuse nechikubatwa chibharo kwevanasikana kwatiri kutarisana nako. Vazhinji vachingoti vana vapinda mutsvitsa asi tichiziva kuti vana vanenge vatopinda mudambudziko uye vapinda munamo.
Ko ivo vatungamiri venyika vari kukoshesawo here idzo nyaya dzekuchengetedza kodzero dzevana idzi?
Ndakatarisa iro bumbiro riri kusunganwa nhasi reSDG. Pane kugutsikana kuti kana takatarisa children panyaya dzeeducation dzedzidzo, panenge pakati simbei. Asi kana toenda kune vechidiki vatinoti maadolescents nemayoung people, hasina kunyatsotisimbira sezvatingada, kunyanya takatarisa iyo nyaya yekuti ko mabasa angaumbwa sei. Sekutaura kwandamboita pakutanga, inyaya yekuti unongoona kuti vanhu vari kutaura asi hapana udzamu hwokuzvipira kuti zvingagadziriswa sei. Saka ini shungu dzangu ndechekuti ivo vatungamiriri vanofanira kuwana mukana kwete wekutaura pachezvavo, asi vawane mukana wokumbogarawo kapasi nevechidiki vacho, vachipanana mazano nekupanana pfungwa uye vachisumudza urongwa hunenge hwabvumiranwa kuti huitwe. Ndichifarawo kuti kekutanga paupenyu taona nyaya yechild marriage ichipinda pachisungu. Saka ndinotarisira kuti pamakore iwaya takatarisa takananga kuna 2030 dambudziko irori rinenge radzikira. Asi kuti ridzikire zvinotangira pamunhu wese kuti akoshese mwanasikana, mwanakomana achikosheswa, vana vachiramba vari muzvikoro.
Tichitarisawo nyika yakaita seZimbabwe, zvii zvaingadzidzawo pane zviri kuitwa kuUnited Nations? Izvi
chinokosha panyika yedu yeZimbabwe ndeyekuti nyika igadzikane, pave nekusimudzira nyaya dzeupfumi.
Aiwa, tinokutendai zvikuru Mai Gumbo Nzvanda nekupinda muchirongwa chedu.
Maita henyu, muve nezuva rakanaka.
Tinotenda. Manga makateerera kubva kugweta rinorwira kodzero dzevanhu, amai Nyaradzai Gumbo Nzvanda vari kumusangano weUnited Nations General Assembly uyo uri kuitirwa kuNew York muno muAmerica. Aiwa vateereri, nhambetambe inoregwa ichanaka, nekudaro ngaisiye matambo. Anokuonekai nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu, ndokusiyai mina Jonga Kandemiri.
That it could work out.
Maybe it's not meant to be.
You make me hate myself for somebody else
when it should be you and me.
Though my friends keep saying we'll get better,
maybe it's not meant to be.
Love is for two, but I feel like I'm in it alone. No, no. You say that you're always be there. What my mama say, give them love, they'll break your heart instead.
Instead,
no, 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 no,
is
no.
It's not meant to be.
Though I tell myself that it could work out,
maybe it's not meant to be.
You make me hate myself for somebody else
when it should be you and me.
Though my friends keep saying we'll get better,
maybe it's not meant to be.
Love is for two, but I feel like I'm in it alone. No, no. You say, what's love got to do with this? When I say I love you, I wanna hear you say you love me too. I don't wanna go through this love battle when I'm all alone. Love is for two, but I feel
like I'm in it alone. Kambo, meant to be, kubva kune chisikana Aisha Don. Sezvo nguva yedu yaperera, regai timbotarisa musoro wenhau zvakare. Mutungamiri wenyika Robert Mugabe votarisirwa kutaura kumusangano weUnited Nations General Assembly muNew York mangwana. Rimwe sangano revarairidzi reZimta rotambira nemufaro urongwa hwedzidzo kana kuti education curriculum hwakatambirwa nedare remakurukota. Tabva tasvika kumagume echirongwa chedu chanhasi, tinovimba kuti muchange muinesu zvakare mangwana. Anokuoneka ine mufaro, ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndichiti murare zvakanaka vateereri, ndikusiyai muina Marvelous Mhlanganya uye.